mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponya ati vaudza studio 7 parunhare kuti vasunga vamwe vanhu vatanhatu vanoti vaAli Mohammed, vaStephen Chenjerai Tserai, vaGift Karanda, vaRafius Mufandauya pamwe nemapurisa maviri anoti superintendent Shoko pamwe nadetective chief inspector Chimhungu vaTserai vanga vashanda vari musoro anochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa uye vanyati vati vakaranda vainyepera kuzviita musoro panguva yavanoti vakapara mhosva vanyati vati vamahomed avo vane kambani yeAli Japan 786 iyo inoita zvokutengesa motokari ndivo vakanzi namuzvare Rushwaya ndivo vaive muridzi wegoridhe vati pari zvino havasi kutaura zvakawanda sezvo vachiri kuferefeta nyaya iyi vachiti vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa mudare muzvare Rushwaya vakatarisirwa kudzoka kudare ramajor street mangwana apo vakatarisirwa kutorwa mutongo navangoni nduna wekuti zvinokodzera here kuti hurumende ishandire pfungwa dzayo dzekubvuma kwayakanga yaita kuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachuchisi venyaya iri kupomerwa muzvare Rushwaya vakaudza dare kuti vakange voda kuchinja mabatiro enyaya iyi sezvo vachiti vakange vazoona kuti nyaya iyi yakakura kwazvo uye ine vanhu vakawanda vari mairi goridhe raida kuburitswa munyika zviri pamutemo namuzvare Rushwaya rinokosha mari inodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora ekuamerica vari kutevera nyaya iyi vanoti kusungwa kwaitwa mapurisa nevasori panyaya iyi kunoratidza kuti hurumende yadzikisa gejo mukurwisa uori asi mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford slachwayo vati kusungwa kwemapurisa nevasori haisi nyaya yekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori asi kuti zvikwata zvezanupf zviri kurwira bhonzo renyama
kuzanupf kune mafactions akawanda ariko vanhu vari kunetsana abata gumbo roumwe abata musoro umwe abata hure rumwe saka izvizvi ndozvaari kutaridza kuti uyu ari kusaidhi uku uyu ari kusaidhi uku saka izvi ndezvavo zvavari kungobatana vachidii asi nyaya hombe nekuti vana vazimbabwe kana kuti even macivil servants vaneta kuona zanupf ichiita corruption kumeso kwavo saka vaakuda kuipedza nekuva expose
asi vanyati vati mapurisa hasi kuzoredza kusunga munhu wese ane chekuita nenyaya iyi vachiti vari kuferefeta zvakare kuti goridhe iri rakanga rabvepi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vanoti kubuda kwemari munyika zvisiri pamutemo kwakafanana nababa vanoba mari mumba vachinonwa doro mhuri ichisara ichiziya nenzara
manje kana pari panyika muchibudisa $100 million per month imari iyi pagore tikutarira mari inei tinosvika iyo $1.2 billion tochitarisa isusu kuti makore ese 40 agara zanupf mupawa i$48 billion dzabuda munyika tochiwedzera $10 billion dzakataurwa dzemadiamonds namugabe dzedzedzi tochiona kuti imari inosvika iyo $50 billion haisi mari shoma shoma hama dzangu saka kana takatarira munofunga kuti zvinoreva chii zvine maeconomic repercussions zvine mapolitical repercussions zvinotarira izvo kuti hatisi kutongwa nevanhu vane rudo nenyika
zvichakadai bhodhi rezimbabwe miners federation rinoti rambomisa basa muzvare Rushwaya richiti nyaya yavo inosvibisa zita resangano iri vanga vari mutevedzeri wamuzvare Rushwaya vamarufu stole ndo vave kumbofanobata chigaro chemutungamiriri wezimbabwe miners federation ndakamirira studio 7 muharare ndiri thomas chiri pasi.